manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 28/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa mangwana nezvezuva resarudzo, asi vamwe vanopikisa vari kunyunyuta zvikuru nedanho iri. Hurumende inoti ichabatsira zvaro zveZimbabwe zvuru zvisere zviri kuda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Tichakupai zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vaudza bepanhau reSunday Mail kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvuru zvisere zvakati zvakazvipira kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Zimbabwe iri kushanda nebazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Zvizvarwa izvi zvine magwaro ave kusvika kumagumo musi wa 30 chikumi eZimbabwe Exemption Permits. Kubva muna 2009, zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 178,000 zvange zvichishandisa magwaro aya kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nehurumende kubatsira zvizvarwa izvi, tabata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Maita kakava zvunhu nemubvunzo wenyu, regai ndikusimbiridze nyaya yetiri kuita pari zvino sehurumende yeZimbabwe. Tichabatsira vanhu vedu vese vari kuSouth Africa vari under exemption permits dziri kuexpire muna June. Mwedzi yapfuura iyi kana tiri kuSouth Africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada kuzvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe kuti vangada rubatsiro rwupi.
Pamisanganiwo yamaiita navo vaiti kudii?
Tasangana navo takaona kuti kunokwanisa kunge kune vamwe zvizvarwa zvedu zviri kuSouth Africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba hurumende yavo ichavabatsira ipapo. Pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde muzvikoro, hurumende ichavabatsira ipapo. Pane avo vanoda futi kuti pamagodhi avanzi tine zvinhu zvedu zvetichada kuzopinza munyika medu, hurumende kuti yakazvipira kuvabatsira ipapo. Hurumende yavamunangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure, munhu wese uchabatsirwa. Saka vamunangagwa vanoti hatisi kuzosiya vazvizvarwa vedu zvichitambudzika kwese kwese kwazviri. Tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa.
Vanoda rubatsiro rwakadai vanoenda kuti?
Vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro, mutange kuzobatsirwa. Vese vanoda kudzoka kumba vasina pokutangira, hurumende yavo iripo kuvapa pokutangira.
Avo vanga vari vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare kuMalawi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta vaGabriel Shumba.
Isu seZimbabwe Exiles Forum tinomatambira mashoko awa tichingoti zvinenge zvakanaka kana vanhu vachihwa kuti vari kuzvidira kudzokera kumusha, asi chikuru ndochokuti vanhu paanodzokera kumusha vadzokere vachiona kuti zvinhu zvese zvaringana zvavakatarisirawo kuti upenyu hwavo husangonosvika kuzviita sokuwira mugomba kana vaenda kumusha. Ngavatange vagadzirira kuona kuti vana zvikuru sei vari muzvikoro vachanomira sei pavanenge vasvika, nokuti tinenge tiri pakati pegore. Asi pane vakamirira macourt cases kana kuti kuti matare acho atichiita, atichikurudzira zvikuru sei kuti vanhu vamirire vaapplyira mawaivers kana kuti mageneral work visa, nokuti vakamirira vachiti tichahwina. Hongu tinogona kuhwina, asi pamwe tinoudziwa kuti zvamira sei nematare tadarika 30 June. Kana tadarika 30 June musi watinongosvika 1 July munhu unenge ava muSouth Africa tiri pamutemo.
Munganyatsotsanangure kuti zvinoitwa sei kuti munhu akwanise kuti anyorese mapepa muri kuti waiver?
Mapepa ewaiver anotanga kuapplyiwa pawebsite yevisa facilitation services kana kuti yatinoti VFS. Ndo painotanga kuapplyiwa ipapo. Then inenge iri under section 31(2)(c). Ndiyo inowanza kuapplyiwa kana uchida kuita general work visa, nokuti general work visa ine zvimwe zvinhu zvinodiwa zvisingakwanisi kuwanikwa zvikuru navanhu vatinoshandira. Vanhu vatinoshandira vanenge vachii vanofanira kunyora gwaro rinotaridza kuti sei vasina kutora muSouth African vakatora muZimbabwe. Saka izvozvo zvinowanza kubhosha. Gwaro iroro rinowanikwa kana vanyorera kuDepartment of Labour vopiwa rimwe gwaro kana kuti imwe tsamba.
Havo vangwari mukuru werimwe sangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vachitaura vari parunare muPretoria. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora reZimbabwe, zvasiya vakawanda vave kunonga svosve nemuromo. Kunyange hazvo pamutemo dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika churu chimwe chete nemazana masere nemakumi masere kana kuti $1 to $1,888 pamukoto, vanhu vari kutenga dhora rekuAmerica nemari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvina kana kuti $1 to $3,500 kana kuti $4,000. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti izvi zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimisi vari kuita nhafu uye vari kuvimbisa kutora matanho akasimba. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kuti uori nemitemo yezveupfumi inongomuka yakachinjwa zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCarolvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa.
Segaro ziva kuti mari ive nesimba munyika munofanga mune zvinogadzirwa munyika imomo atingati magoods and services akawanda ari sustainable, anotaridza kuti mari iri kutenderera munyika zvichienda nekugadzirwa munyika macho. Saka inyaya yagara ichizikanwa nevanhu vese kuti kugadzirwa kwezvinhu zvomuZimbabwe yatingati production yakadzikira, plus pane nyayawo dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika dzinosanganisira dzemakambeni dzinogona dzakaita kuti hurumende iwedzere uwandu hwemari iri kutenderera munyika. Saka naizvozvo zvinhu zvisingashamisi kuti tione kuti dhora reZimbabwe rinoshaya simba, nokuti tikanyatsokutarisa yatingati production chaiyo haisi kusumukira zvinotarisirwa.
Asika iyo hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi ndo vari kungowedzera zvinhu vaMudzingiri, kunyange isina kukodzera nekuti iri kuti dhora panguva ino iyi rinofanira kunge rakadzikama nekuti Zimbabwe iri kutengesa fodya inounza mari yekunze yakawanda.
nyaya kuti hurumende iwone simba redhora nekutaura pamuroma haisiyo inoshanda. Chinoshanda ndiani tinoti market forces kuti zvinoradza munyika chaimo chaimo zvinoradza here kuti foreign currency yefodya iri kuuya. Kana foreign currency yefodya iri kuuya faida tinochiona kudzikama kweupfumi. Asi haripo ndiye kuti yange zvazvo foreign currency yefodya ichiuya haina uwandu hwakawanda hwekuti ingakwanisa kuwedzera simba redhora nokuti foreign currency inouya yefodya ichikamu chidiki-diki chose chinodiwa nenyika.
Asika vashandi vari kutambiriswa mari nemadhora emunyika uku zvinhu zvakawanda zvave kutengeswa nemadhora ekunze kana kuti iro dhora rekuAmerica zvinosiya mushandi ari papicha izvi.
Chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vari kupuwa yatingati bad deal.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vanga vari parunare muSouth Africa makare. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa nyika mangwana nezvezuva resarudzo. Zvinhu hazvisati zvanyatsojeka kuti dzinoitwa here musi uyo sezvo vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vakakwira kudare repamusoro vachiti haivhiyiwi. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kubhinga nemusi wemugovera pakuparurwa kana kuti pakuparura kwavakaita mwedzi wekucherechedza kuchengetedzwa kwetsika nemagariro evatema kana kuti National Cultural Month. Mangwanani uye nemanheru tichange tiine hurukuro navaDouglas Monzora vanotungamira MDC nezvenyaya yekutarwa kwezuva resarudzo uyewo mimwe mitemo ine chekuita nesarudzo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pazuva iro guta guru renyika yeUkraine reKiev range richipemberera makore churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nerimwe raumbwa Russia yange ichiri bomba nendege dzemhando yemadrones. Munhu mumwe chete anonzi afa mwakakuvara. Ukraine inoti yakwanisa kudonedza mabhambo nemadrones anosvika makumi mana ichibatsirwa kana kushandisa mishina yayakapiwa nenyika dzekumawirira. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, America inonzi nemusi wechishanu yakabomba nzvimbo yainge yakachengeterwa zvombo zvainge zvatorwa zvisiri pamutemo nechikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Zvinonzi hapana munhuwo zvake akakuvara pachiitiko ichi chakaitikira pedyo nekamba yemauto eAfrican Union Transition Mission ari muSomalia mudunhu reRubelo Maraya. Makateerera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tino kutambira inemfaro wa atereri mchirongwa chedu chino tarisa jiruku itkwa pamwene jino sangana newe chidiki muupenyu wavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Nonzi ambasa daimanyu gasa ndoshana epoka rinonzi the AIDS and Arts Foundation.
Mukoma imanyo mungatu zaoti ndezipi jirongwa za muriku ita oma zvano rakanangana newe chidiki.
Chanchipa tisiwe jaziguru ninye kutu vechidiki takaona kuti havana zvakawanda zvekuti social cohesion izvo zvinosangana nechidiki zvakawanda. Saka tikurudzira isusu tichanyanguta community dzakasiyana-siyana kurana Caledonia, kurana Bindura, tichienda tichikurudzira kuti vechidiki vaite zvinhu zveart, vamwe vachitamba volleyball, vamwe vachitamba netball vechikadzi, vamwe vachitamba chess. Saka tichikumbirisai ratipa kuhurumende kunyanya kulocal government kuti ngaigone zvakanyanyisa kuti vechigone kuwana vachitamba bhora, vechidiki vagone kuwanika vachiita swimming, vechidiki vagoneke kuti vachitamba chess. Uye nyaya iripo topisa zvikuru kune council of video yekuno kuHarare yakwanisa kukanawo nesu nedzimwe nzvimbo dzakaita sekunana mabhuku kunana chi vakadzi vari kutamba chess, vakadzi vari kutamba netball, of which council yakaonekwa iyo ichitocome together with us kati vakira nzvimbo zvakanaka zvekutizo madzimai ezvinezvo vakwanisa kunoita swimming, vamwe vakwanisa kunoita nhingi vachiburikidza kuvisana nenyaya yemental health yanyanyisa mukati meino nyika rinyekume kuoma kwakaita zvinhu mukati meino nyika. Saka chikumbiriso chati kuti dai zvagoneke kune dzimwe nzvimbo ichengeri community ina role model wayo taizendifata marole models ayai auya achitaura nevechidiki idazimini kuti inofanira kunge iri chazimbabwe inofanira kunge iripo, but even anybody else who is there kunyange ni civil society kuburikidza nemamotherboards yakaita sana nangu sana chii chinge tikwanisa kuunganidza vana kunyanya vechidiki tichivaudza kuti vagone kuwana focus mukati meupenyu so that havawane nguva yekuti zvo havana chinhu chekuti chingavatire nguva yavo takaita sekuti vapuwa kunge vachipfuta zvinodhaka.
Iro dambudziko rezvinodhaka rakura sei munyika muchionawo mamuri kutenderera umo?
Dambudziko rezvinodhaka rakanyanyisa pari zvino. Chikumbiriso chiri kuti tagoneka tigone kumborayiwa tichipota tichiti at least monthly panogarwa pasi nevatungamiriri kuti zvinhu zvatigone kuti tigone kuita enforce kwazvinizvo zvinhu hazvireva kuti hurumende haiziva kuti vakamutengesera vanhu vana vechidiki ava zvinodhaka havazikani. Pane nyaya yeuori huri kunyanya kuchienderera mberi mukati meino nyika huri kutidzora kumashure kuti kunyange maorganization dzakaita serea Zimbabwe ikabatira nemamwe tikudzoka futi kumashure taona kuti munhu uyo akanga asungwa ana mangwana adzoka zvakare.
Hurumende kairi kuti vakawanda vari kutengesa zvinodhaka vari kusungwa,
vari kusungwa pabepa here kana kuti vari kusungwa zveesheni? Isusu zvireva kuti vanhu vasungwa zveesheni kwazvo vanhu vakasungwa zvekuti nekuti takonerwa kuti tingotaura kuti kumidziya kuti tiite lukunai kwatiri isusu zvinhu zvekuti dzora kumashure semapurogiramu ari pagiraundi kuti dai zvagoneka asikati zvechokwadi maaresi ngaaitwe, maaresi ngaaitwe chaizvo chaizvo zvinotonatsooneka zvekuti patasvika tasiyana. Kwazvo iye zvinezvi vari kutengesa zvinodhaka vanochiita zvemaaaoda chio zvatinoitwa nekuti vari protected because mapurisa nyaya vechikurukuru avo vari kuzvoo navo vanhu vaivai. Saka dai tagoneka tangoregedza kuti mutemo washanda kumunhu wese kunyanya nyanya ari kuita zvekutengesera vana zvinodhaka imwe iri kutinetsa pari zvino
ei
nyaya iri kutinetsa zvinezvi nyaya yeamnesty yakaitwa nemutungamiri wenyika iyi nekuti iko zvino mamwe maetist akaonekwa achidzoka kudzoka kwakaitwa kudzoka kwakaita nevanhu vatingati marhed survivor zvinhu zvinove zvinhu zviri kudzora kumashure kuti dai pagoneka ipapo vagona kusunungura vanhu vese ava vati asi vakaita rhed vaivai vakasiyiwa vari mukati cause iko zvino nyaya yeintimidation nenyaya yenhingi mumacommunities iri kuita hai nekuti vanhu vava kuita kunenge kushinesedzana nenyaya yekuti zvo ziva kuti victim wangu ndiuyu akarhedwa ndiuyu ndinachari cheo kuti pana apa mucommunity muno mamuriwirirano inazotibatikei. Saka chikumbiriso chatiri kupa kuti paamunesi apa hazigoneke here kuti zvinongotarisiswa nerazvo zvakanyanyisa kuti vazive kuti vanhu ava wana kwana inga ziparuku yekutizo kumkuwe kana iya sikuruwa ano kwa nchako wane kutawo hile kutia apina kumuva ata honda ye kwa haka ikera ema insta utayayi ata honda hatu wane kwa kwa ziko zino wana watina chitimbo ninyaye justice system yede inyika ninyaye wano wakabili kwa mshikirongo hawa
asika urumende ili kutia kabulisa wano wane makore makumi matana tune mashanu kana kuti 65 years
ee batu zine wangwe wangwe wata takuefa kana hivi inyangu kena half lima kenta wakange wa ita kukutivu zina sote muna hawa ria gulitekeni chayo chayo kutia hako ni kutu ripa futi rimangu wani kukutia kutia wana wedi wana na mkatumi makunzi jenzi
aywa tino kutenda ya shukuru mkoma Emmanuel ne kupinda mchurungu wa chedu
haa zahara kaya kwa blesi
Manga makaterera kubva kumukuru wesangano Red AIDS and Arts Foundation mukoma Emmanuel Gasa. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum asiri chirongwa chatakamponzwa muchikamu chapfuura.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unojipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Makadi niko vatereri, ndini tanonoka wande ndichiti nasi, jina mufundisi David Simango kuti chiporowe nyaya, nezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika. Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology. Kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya. Kana kuti future things zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo. Nyange kuna muparidzi kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisinga gumi chete, chisinga peri, ndi Mwari. Saka nyika, zviro kwazvo, ichaguma. Asi muchidimbu, hongu, kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu, ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwemunhu, chimwe chiratidzo, kana kuti mviro mviro, kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka, kufa kwevanhu, kana kuti kuparara kwavo, isaini kana kuti chiratidzo, kuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange, pasiri chiripo, richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama. Ndidzo mviro mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitana atsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka toratidza zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi cheCovid-19 ndeimwe sign yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaikuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama na Eva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiterera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoyi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. ndo patinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko ramwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhuku razvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva katiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vateereri, tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti 001 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka. Iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo.
Dynamos, nasi ya roa tu wanengezi Platinum Stars. Ndokupinda mumitambo mishanu isati ya pemberera kukunda. Chikwata chae Betmaruwa ichi, chaka pesira kukunda apo, chaka rova Caps United 2-0. Ndokutevera nemangange ne Triangle, Erentaus, Manika Diamonds, Highlanders, ne kukundwa kwa yaitua nasi na engezi. Kukunda kwa nasi, kwa kuidza Ngezi Platinum Stars, pamsoro pe Tafura, nema points makumi maviri, points imwe chete, pamsoro pe Highlanders, iyo, yaita mangange 1-1, ne Green Fuel. Murairidzi weNgezi, Tekshua Chiragwi, anoti, zvishoma, ne zvishoma, vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti tichiramba tichishinga Ngezi Platinum Stars, patida kusvika, tichasvika chete nguva inokwana.
Kurowa kwe Dynamos nemangange e Highlanders zvasanganawo nemangange e 1-1 aita Caps United ne Simba Bora, izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda. Caps United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints gumi nemanomwe, Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints gumi nemashanu. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofanira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu mabasi kumbomatarisiro ranga hwine nene bhozi ana FC Platinum nana chikeni na matimu anobhadhara, saka ndovati kutiitira zvatanohwina lei pane plaza ane vafanhu vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0 pakati peshesham ne Triangle. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0. Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0. Murairidzi wayo Expense Chitukutu achiti nerutsigiro rwakakwana vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu. Vatsigiri vakomanava tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tinokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uriko mangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera ongorore Zipa Instance Body iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNkwekwezi 2023, Mokif Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Yatamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni.
Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho oluzayo.
Kuhamba kusivota registration and abantu baqalisile namhlanje ukuchecka inspection okuvoters roll ukuthi bakhona yini kumavota roll. Sesizimisele sesimelele ukuthi sizidate kuqalise ukukhankaswa for ukhetho.
Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Saluthulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Abamela amabandla atshiyeneyo abakunhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission kayela gwalo olulamagama abantu abazavota. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelwe ukuba kusasa uzavikela uZulu ngosuku lokhetho oluzayo. Sixoxwe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Kuyadanisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile sasifica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa i-voters roll ingakabuyi. Kuthe ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sezila ama-voters roll kodwa abantu njengoba ede vele sebenyanta inhliziyo ede kungasela muntu. Kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathe ezinye izindawo azila ama-voters roll. Abantu bajamile, uZulu selahle ithemba ukuthi bangaze bavule emini bangake bazuze umuntu ngoba izeki ayila publicity, ayila promotion, ngabe idinga iframachini ihambe itshela abantu ukuthi hayi bo sesivulile ngoba abantu edeke bamele izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo. Sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistwe ngaphi. Ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lebizo kuphambanisekile.
Akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho.
Sibona ngani izethi kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza i-voters roll bazabamba njani i-National Election Day. Ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lomphonise yedwa. Ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-officer amalutshwani abezeki kungalama voters roll. Okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala zinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support. Angazi ibhajethi le eyavile emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo ukuthi imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlabe Zulu lokhu isinda bayishiye lokhu abazama ukukwenza hayi ingabangqoza. Yikho ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyele emuva abahambe bayekhangela amabizo abo.
Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMathebeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi, kuhamba kuthi voter registration and abantu baqalisile namhlanje oku-checka inspection oku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Ngoba kwezindawo khaya ngani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation, but kathesi abantu babhizi baqalisile namuhla ukuthova up to Wednesday uku-checka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba sizokuthiwa-ke kade ngatholakali?
Ama-voters roll akhona. Yebo, phela abantu becheka bacheka kuma voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya?
Hayi, so far so good, akukho into engahambi kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abantu abantu becheka ukuthi kuma voters roll then upresident announce anytime soon lokho zwenza i-date yama-elections. Otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kwezindawo kuthiwa ke hayi voters roll vele ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa.
Hayi, kungaphi kungaphi khonapho?
Hayi, ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijeni ezinjalo
singaziokobulawayo ngazi lutho, ngazi nge-matnot. I-matnot khona kuqalise namuhla, so angeke ngitho ukuthi ayitholakali yoliqalise namuhla.
Ye,
sokobulawayo ngale ngomunye la uminista okhover khona, mina ngisazi i-matnot kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona be-registry yibo abakhulumayo xa benza i-reporta, kungabe bonke kulabantu abaningi abangachekhanga, but ngabe bonke abantu bonke bachekile and basukisekile ambonti kungaba le extension. But nxa ukuthi abantu abakwananga ukuchecka kumbe abanye babone ukuthi abantu balutshwana abachekileyo nede bengayi-extenda sabesizezwa ngabo.
Ye, singathi kona ngabho-ke e-Mat North ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikelane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje besokuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for okhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani kona?
Yes, yinto athi sikumelele vele besesimelele i-date kulumongameli ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023, but ukuthi bekwazi i-date yebesesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iRussia lizame namhla ukubhomba idolobho leKyiv kwele-Ukraine lisebenzisa iindizamtshina zohlobo lwama-drones. Elo-Ukraine lithi liwise iindizamtshina lezi ezingamashumi amahlanu 50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia ngamanye amazwe akhuthaza ukuba okhokhela ibutho lokhokhela ingxenye yalo eye-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulents ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Ye, kusigaba zamasiko sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwemitshado ukuthi indaba imitshado idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sawamukela kuhlela. Ye, siyakuzwa kakhulu. So akusitshela ukuthi wena ubona njani indaba imitshado ingazanayo imi kangaka?
Okokuqala into the asikuthela ngesikhathi ukuthela isibo isikhathi esikhila kise uzobenza abantwana bethu 20 years century yikho lapho sike kwamutshela lakho izinto ngoba nangesikhathi sakudala yayichitheka kodwa hayi kakhulu kangako lama ecorrhiz la siwafaka yiwawashe wamusha zonke izinto bona ngani uma kungabuyela isiko kube khona landela isiko yonke into imama kahle
iliphi isiko obone ngazane kumele libiselwe ukwenza ukuthi uhambe kuhlela
imithado yesintu kumbe ngithi kuqala ekukhuliseni izingane bakhulise ngohlobo lona lokani sesikhuliswa ngalo inhlonipho umntwana akhule aze akwazi isifundiso ngesintu aze akwazi ukuthi lamayitshada atshade ngesintu aele ngokwesintu afunde ukubekezela ngoba kudala yayisima nje ngoba sasifundiswa ukubana noma isimo sisibi kanganani sibuhlungu kangakanani emthadweni kuyabekezela so imithado yonalento yesintu ngoba kwakusuka abantu belayiwe kumanje sekwenziwa imithado yesilungu abasanayo abantwana sokugqoka kuphela nje amaveyili ahlube right sathi umshado wangkhona uvuka uphelile ngoba kusuka kungalaywanga abantwana kungekho ababalayayo nabo anti
obabakazi yikho ngazani kuyahlupha khona ukuthi abasekho abakuthi balaye laba abashadayo akunjalo
yebo bona basuke bengasekho kodwa uma kungibana kuyabiseka isiko isintu sethu sakudala bakhona ubabakazi ngoba akekho umuntu ozala eyedwa bakhona uma kulo malulo obabakazi laye usuke khona abasekho ngoba sekuyisimanje manje sokukhethe kubana abantu bathi baphila le mpilo entsha njalo okunye ngugqugquzelayo omama basise kukhona ngisathi omama kabazikhulisele iy'ngane zabo omama kabazilayele iy'ngane zabo ngoba uzothola ukuthi yebo anti noma bengaba khona kumbe ngitho babakazi bengaba khona labo sebethanda ukuphila nelana impilo yesimanje kodwa ma ungumzali ungumama kumbe ungubaba zilayele ingane yakho ukwenzela ukuthi nama isiyangena kulowo mshado ibe ikwazi ukuthi ilayekile itsheliwe ukubana emthadweni behlangana nezinto ezinjani
ye phosele okugcina khonapho mama
yebo siyabonga ngithanda ukugqugquzela lokukhuthaza kakhulu ukuthi isiko kalibuyele ngoba ma kubuyela isiko yebo asingeke silingabuyela ngokugcweleyo kodwa khonokho okuncane okuzayenza ukubana imshado ime labantwana bakhule kahle kuphele izini nazo zonke lezi izinto esezidalwa ngokubaleka kwesiko yikho-ke okungabuyisela konke ubuntu babantu ngiyabonga
siyabonga kakhulu-ke lapho besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube ingcwethi
kwezamasayautshela wathi salulande
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo
Amukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngesikhathi esedlulileyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo kufundeka kanje owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi uJesu wathi kuye ngiphuzise akunginathise ngimile nginika amanzi nginathe ngikholwe ngiqhubeke ngohambo lwami zinhlobo zenkosi ezithandekileyo namhlanje-ke ngithanda ukuthi-ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu umama lwaseSamariya wayekwazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni emakhaya ezinkompono emapulazini lakuma-resettlement abantu badinga amanzi okuphila abantu bathwele nzima siyazi ukuthi abantu bayaswela abalamisebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayafelwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kakhulu kuleli elakithi mhlawumbe lakwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlangalwa kini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa usalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunje nje kwelakithi bakhona abazuza abaze badlulise abanye bakuzuza ngokusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede ukoma lokhu esilakho usizana ubana uzwe xa ubala ulalela indaba umuntu ulezimota ezingabaleyiyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa balamaplazi edlula uBulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwa zakuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphenini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo ayisilocala ukuba le mpahla olayo le mali olayo kodwa okuba licala yikuthi ukuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiyaphambili abantu baphiwa inkomitshana mhlawumbe erayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu abafuna inkomitsho yerayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakankulunkulu izinto ezizabaphilisa nkulunkulu asisizeke kulobu bunzima sisizane asikhulekeni thixo ngena enhliziyweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngojesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha kwezabatsha namhla siloDaniel Nxumalo okuward 9 esijabugwe entobe siyakwamukela kuhlelo Nxumalo akusitshele sizokuthake qhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo kuqhuba njani khonapho
udaba esiyilo olokukhuba i-consensance sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu ma esehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngu-members of parliament engubani esigabeni esinje ozaba ngu-councillor webandla esesimele ngubani sesiqedile sesingena kuground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka njani nxa usikhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu babudube mina ngikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele umuntu abamfunayo ma yikuthi yidonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikikezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi ukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
singathi-ke abaphathi besigaba khonapho ku-CCC kabangeneli yini emgudla khonapho bathi hayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabosobhuku basincedisile labo bakhetha abantu ababafunayo ngitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba hayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yi-members of parliament
singathi-ke ungatsho sibili ukuthi hayi khonapho siqhube kuhle
siqhube kuhle sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale corruption yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhliziyweni zethu singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili so ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lonyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama MPs ngoba libandla elitsha ibandla likazulu umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC
hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besilo-Daniel Nxumalo ukhona ngale ku-ward 9 esijabogwe entobe le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo ake sizwe uJoseph Njanji esethulela lokho lakho.
Iqembu leDynamo linqotshwe ngeTiger 1 liqembu leNkezi Platinum Stars emdlalweni obusenkundleni eBaobab ukuthi eLanders libe ngutshikile obhanqa 1-1 leqembu leGreen Fuel emdlalweni obusenkundleni eBaobab Field. Limpumela iza ngemva kokuba lawa maqembu ebe ngutshikile obhanqa 0-0 ngolwesine oledluleyo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United libe ngutshikile obhanqa 1-1 leleSimbabwe ngaseNational Sports Stadium kuthi eleTriangle libe ngutshikile obhanqa 0-0 leleSheshan ngaseKibo. Kusasa ngomvulo iqembu lezePC Caribbean lizadlala le Chicken Inn ngase National Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kusenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo aqembu leIslanders Football Club uthi uzwa ibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
Ungwenya uqale ukuqeqetsha leminyaka engamashumi amabili lathoba mnembili njalo lonyaka usefikise iminyaka engamashumi amabili engumqeqetshi.
Ngaba out of acting for a while. When I came back, they loaned me ngadlala ku-Epoch Mine. Ngahamba noNesai Moyo, Dumisani Ngulube, Tiri Taka, ngadlala khona ngale. From there I came back, ngabuya ngatrainer, but idolo lokhu elingikhathaza. Ngaqina nolokhu kuzangikhathaza ngasengikalisukenzie into ze-coaching from 2003.
Ungwenya usebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyo eyenza kwasungulwa iqembu leBantu Rovers, i-Rising Stars eyayibunjwe ngu-agent sawo kanye lesikolo se-St Thomas, kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-Highlanders.
From 2011 ngakhotha loDumaza Dube to me is a mentor, umfundisi uBoru from Lwana. Bengilazi ngephozo yeziplay. But as a coach, Dumaza Dube and what to me. Lakathi singawukhuluma ngaye uba ungifila sharp, ungifila proud.
Abanye abadlali abadlule ezandleni zikaNgwenya abadlala kuzinga laphezulu ngababalisa uTinashe Radebe odlala eMelika, imvimbi ye-FC Platinum uLawrence Mhlanga, abadlali beqembu leHighlanders uGodfrey Makaruze, uArchford Dafaira kanye labanye. Uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza nabasakhulayo ebabona bephakama bacine bedlala kuzinga laphezulu.
Wonke umuntu elayishini uyafuna ukukhula, akula muntu ofuna ukuhlala phansi, but passion yami phansi abebafani laba. I mean, I think I'm okay. But ukukhule nyake ngufu, but I don't think ukuthi ngingashiyana lalezi ezifansi lezi ngabe ngi-right. Yeah, I want to catch them young, bafundise i-technique landani bebekhula baphatha abanye lapha.
Ungwenya nguye oqeqesha abafana baleminyaka engaphansi kwelitshumi lantathu kuqembu le-Highlanders njalo usebenza loSiza Khoza kanye loSmart Moyo. Baphinda njalo kube yibo abancedisa uMelusi Sibanda kuqembu leBosom 90 lona elikhankasa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Kamalani Pamela Nochando Pulu, Lokulangu Nomina. Kulezi nsuku lapha ngikhona kuse South Africa eJohannesburg, bengibhizi ngenza promotion yengoma ezintsha uRai. Kazi yangkhona yokuqala yamapiano ehlangene le Asian Touch. So iRai esiyidlayo. Yeah. Ingoma yangkhona is about ama-farmers abasebenza nzima lapha abakhona. So it's just ukuthi ngikhumbuza abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapha abakhona. So that's why i-title ingu-Right. And kuleyo ingoma njalo engiphushayo kathesi Closer to You, lo Sean Kingston, yeah, Jamaican American singer, my beautiful girl. Yeah, so anya tabula kakhulu ngendlela okuhamba ngakhona. So yeah, oba manje ngihlala eGermany so ngizabuyela khona kusasa. Into engijabulisa kakhulu kakhulu ingoma yami Uluthando lo eyakuqala, yamapiano yami yakuqala. So yangena eZimbabwe yabe ngunumber one, waya waya. Yangena la kuma DJs ape South Africa, eBotswana. So yeah, into yokuthi khona is ngathi highlight ne. And then njengoma amadlozi yabe ngunumber one ku-American radio station. So yeah, lapho kubo BBC ngazidlalwa khona kubo BBC, into enjabulisayo kakhulu. So I am looking forward to a greater future. Yeah.
Good. Akon hlabelelo uright.
Right. Okay. Found that for the life, and so today, don't wanna be the one for you. I'm falling hard, I'm breathing completely.
Siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho lethi sadla irice. Kunenga kakhulu akhuluma ngakho sibili ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lo club sibili ukuthi kunzima empilweni, uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesigokhela. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Ye, lingakhohlwa-ke ukuthi kumele lisithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo ye-WhatsApp ye-Studio 7, +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili lokusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.